Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 19, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yekurwisana nechirwere checovid-19 checoronavirus choda muonera pamwe zvamazviro kwazvo kureva kuti hurumende ichibatirana pamwe chete nevashandi zvikuru sei vomuzvipatara vana chiremba manesi vakoti nevamwe vose vavanoshanda navo.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 wakanga wasvika pazana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 141 zvitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro wakare.
Saka naizvozvo tinoti isusu hurumende inofanira kutedzera mashoko ari kubuda kumaindependent commission awa. Zvakakosha kuti mitemo iri kunzi itedzerwe itedzerwe nekuti matambudziko atinawo inyaya chete yekusatedzera mitemo yekusatedzera bumbiro redu remutemo.
Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rokurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemunhu wese muZimbabwe. Vamwe varwiri vehondo yerusununguko vaive kudivi reZipra vanoti vari kushushikanawo nekusambira zvakanaka kwezvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara cheSt Anne's chavhurwa muHarare nhasi kuitira kuti chirape vanhu vanenge vabatwa nechirwere checovid-19. Chipatara ichi chavhurwa panguva iyo wandu wevanhu vari kufa nechirwere ichi huri kuramba uchikwira. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere ichi muHarare zvichireva kuti vanhu zana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 141 vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nemasere kana kuti 5378. Vanhu zviuru zvina nezana nevashanu kana kuti 4105 vapora kubva kuchirwere ichi. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi kuri kuuya apo vashandi vemuzvipatara zvehurumende kusanganisira vakoti navana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa nenyaya yemihoro nekushaya zvikwanisiro. VeSolidarity Trust Zimbabwe kana kuti SODZIM vakatsvaga mari yekuvhura St Anne's Hospital vanoti chipatara ichi chichabatsira zvikuru kurwisa denda recovid-19. Pane mibhedha inosvika zana pachipatara ichi. Asi vamwe vakuru vakuru mubazi rezveutano vaudza Studio 7 kuti chipatara ichi ndechevakuru vakuru muhurumende nemuchiuto neshoroma nekuti chinodhura. Munhu anotoda kutanga asuma chiremba odaidzwa asati aendako. Vachipikisa izvi mumashoko kuvatori venhau, varidzi vechipatara ichi veCatholic Church kuburikidza nechita cheSisters of the Little Company vachishanda neSODZIM vati munhu wose akasununguka kuendako kusanganisira vashandi mubazi rezveutano. Mukuziya mamiriro aita zvinhu pakurwisa denda recovid-19, Tabata Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida.
Nyaya yekurwisana nechirwere checovid-19 checoronavirus choda muonera pamwe zvamazviro kwazvo kureva kuti hurumende ichibatirana pamwe chete nevashandi zvikuru sei vomuzvipatara vana chiremba manesi vakoti nevamwe vose vavanoshanda navo nekubatirana pamwe chete navo kuitira kuti vanhu varambe vachikurudzirwa uye vanenge vabatwa neutachiona vabatsirike.
Zvaka kosha osei kuti mushure mekunge pambopera nguva yakareba pasina vatungamiri kwakazodomwa vatungamiri mubazi rezveutano kusanganisira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga segurukota rinoona nezveutano.
Toda kutongotenda kuti iko zvino izvi pane utungamiriri huripo hwakasarudzwa kuti utungamirire mubazi rezveutano. Saka tinotenda kuti hurumende vakatoreva ivo minista varipo vanovaivo vice president kuti pane urongwa huripo nekubatirana pamwe chete kuri kutarisirwa kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya idzodzi dzokurwisana nechirwere cheCOVID-19.
Zviri kufambawo sei semanzwiro yenyu pakuwanisa vashandi vemuzvipatara vazvikwanisiro kana kuti maPPE?
Muchaona kuti vashandi zvikuru zvavari kutaura ndezvekuti paya pavanoshanda muchaona kuti chirwere ichi chinobata chero munhu, nyangwe uya mushandiwe ari kuda kubatsira murwere anokwanisa kutotatapurirwa chirwere ichochi. Saka vaya vashandi vana chiremba namanesi navanoshanda navo vese vanenge vachiti vanoda zvipfeko zvakakwana zvinoita kuti zvivadzivirire kuti vasatatapurira chirwere cheCOVID-19, uye kuti muchatarira kuti chikuru chiripo nechekuti zvipfeko zvizhinji ndezvekuti ukazvishandisa nhasi mangwana zvinenge zvisingachagoni kuti zvipfeko zvione wakutoda zvitsva. Mamasika aya haagoni kuti uswere une imwe chete zuva rose kana uchishanda muchipatara, unenge uchida kutonge uine mamasika kana anotosvika matatu mana pazuva.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, nezuro mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanova gurukota rezveutano vakapa hurumende michina inovheneka kupisa kana kutonhora kwemuviri uye kupfapfaidza mushonga wekuuraya utachiwana hunokonzera COVID-19 pamuviri wemunhu asati apinda mahofisi ehurumende. Tevera kuchikorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika, sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuchengetedza kodzero dzemunhu wese munyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mumashoko avaburitsa munyori mukuru weZimbabwe Human Rights Commission Amai Delis Mazambani vati kunyange hazvo kuine denda reCOVID-19 munyika, zvakakosha kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu sezvinodiwa nebumbiro remutemo pamwe nezvigaa zvakaita seUniversal Declaration of Human Rights pamwe neInternational Covenant on Civil and Political Rights. Commission iyi iri kukurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasaite kana kutaura zvinowedzera kana kukonzera kuchikorwa kwekodzero dzevanhu, asi kuti munyika muve nerunyararo vanhu vachigara zvakanaka sezvinodiwa pasi pebumbiro remutemo yenyika. Zimbabwe Human Rights Commission yati veruzhinji pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanofanira kunakidzwa nekodzero dzavo vasingabatsire kuparadzira utachiwana hwecoronavirus pamwe nekutaura manyepo pamusoro pedenda iri. Mukuru werimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vati akasike kutanga Zimbabwe Human Rights Commission ichiburisa mashoko akaita sayaburisa nhasi vachiti zvakakosha kuti hurumende iterere nekugadzirisa zviri kunetsa.
Saka naizvozvo tinoti isusu hurumende inofanira kupedzera mashoko ari kubuda kuma independent commission awa. Zvakakosha kuti mitemo iri kunzi itevedzerwe nekuti matambudziko atinawo inyaya chete yekusatedzera mitemo yekusatedzera bumbiro redu remutemo.
Vatiwo kunyange hurumende ikasaterera vana veZimbabwe vanofanira kuramba vachitaura matambudziko avo vachiti kutaurwa kwavekiitwa nyaya yeZimbabwe kunze kwenyika kunoratidza kuti pane vari kuteerera zviri kuitika munyika.
Zimbabwe inhengo yeAfrica Union, saka Africa Union ine masimba ekuita kuti mitemo yayo itedzerwe vana African Charter on Human and People's Rights kuti vange vachitedzerwa kodzero dzakawanda dziri kuona dziri kutyorwa muZimbabwe nhasi. Zvinhu zviri kupokana nemitemo yeSADC yeAfrica Union. SADC zvekare ine masimba ekunge ichiuya kubatsiridza kuti hurumende yedu iregere kuita zvekutyora mutemo kana kumbunyikidza kodzero. Takaona zvichiitika izvi makore apfuura 2008, takaona SADC ichiuya ichibatsiridza. Saka kuramba tichitaura kudai kwakakosha.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati kunyange hazvo vange vasati vaona gwaro reZimbabwe Human Rights Commission panoitika denda rakaita seCovid-19 pane dzimwe kodzero dzinombomiswa. Ndosaka hurumende yakatora matano ekumbovhara nyika pasi pemutemo weCovid-19 National Lockdown Regulations.
Kazona unomuruka iyo hurumende iri kuti kwaita denda ringangotipedza iwe taiwa ndoda kupinda mustreet zvekuti pane wandichashangana naye ndozadza zvina basa. Chakakosha kubata placard haunombosiyana neiyo kaita.
Vatiwo vanhu vanofanira kutaura chokwadi pamusoro penyika yavo, uye vanhu vane mhosva vanofanira kupedzerana nematare kwete kuda kuti hurumende ipindire panyaya idzi.
Zvoda kutaurirana nekuti vanhu vasaite exaggerate. Munhu anenge apara mhosva dzake kana akukoti kuti ungoti hurumende idai hurumende idai nyaya iri kukoti shuwa zvoda kuti hurumende inoita major street muri makaisa bombiro remutemo runoti pane separation of powers. Saka zvavari kutaura tinozvikurudzira ndo chaizvo chaizvo zvatoda kuti zvinge zvichiitika.
Zvichakadai mutori wenhau Hopewell Chingono apinda muzuva rechipiri achipa humbowo hwemamiriro akaita zvinhu kumajeri pachikumbiro chake chekuti atongwe achibva kumba panyaya yaari kupomerwa yekukurudzira kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga mwedzi wapfuura. Chingono achaenderera mberi achipa humbowo mangwana. Nyaya iyi iri kunzwikwa mudare mune magweta vachuchusi nemutongi chete zvichitevera chikumbiro chakaitwa nevachuchusi kuti veruzhinji nevatori venhau vasabvumidzwe sezvo Chingono achikwanisa kutaura zvinhu zvinozopa kuti mumajeri musagadzikane. Chingono navajacob ngarivhume vakasungwa musi wa20 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuti vanhu varatidzire. Vaviri ava vava nemwedzi vari muusungwa vachimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Masangano eSADC, African Union pamwe neUnited Nations anotiwa asiri kufara nemabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe nehurumende yava Emerson Mnangagwa. South Africa yakatodoma nhume dzichabatsira kugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe idzo dzaifanirwa kunge dzakasangana navamunangagwa mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira, asi nhumwa idzi dzakadzokera mushure mekunge dzaita musangano navamunangagwa dzikazoudza masangano anga akadzimirira kuti musangano wanga wakarongwa huchaitwa sezve nhume idzi dzaida kutanga dzataura nemutungamiri weSouth Africa Vasiril Ramaphosa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vamwe varwi vehondo yerusununguko vaive kuZipra vanoti vari kushushika nawo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi, mutauriri wevarwi veboka reZipra retired Colonel Buster Magwizi vati vanoshushikana nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiti sevanhu vakarohwa kuti nyika iwane rusununguko, varwi veboka reZipra vanozviona vaine kodzero yekupawo izwi ravo. Vamagwizi vati zviri pachena kuti munyika hamuna runyararo rwechokwadi, uye veruzhinji vari kudya nhoko dzezvironda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi, uyewo kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa, vachiti kuramba izvi kwehurumende kusada kutambira chokwadi.
Vari kuzvinyepera nokuti kana munhu akatsikwa pamusana anenge achitonzwa kurwadza. Kumatunhu ese ese enyika ino vanhu vari kukutaura kuti aiwa zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma, mari haizi kubatika. Asi tinoona ava vamwe vedu vachiwana vachingosusura vachinanzwa vachidya. Ko vari kuzviona kupi patisiri pamwe chete navo? Haurusiri rusununguko rwatakarwira.
Vamagwizi vati kuti nyika ibude mumatambudziko airi panofanirwa kuve nenhaurirano dzechokwadi dzinopa mukana wekuti vanhu vemapato akasiyana siyana kusanganisira masangano akazvimirira vape pfungwa dzavo, poitwa hurumende inofanirwa kuvepo kwechinguva chidiki kana kuti transitional government.
Dai vatungamiriri veinonyika vaine tsiye dzokutarisira kuruzhinji taigona kusangana pamwe chete varwiwo hondo nevakarwa hondo nevabereki vese pamwe chete toumba hwaro hwerunyararo hwatinoti isusu National Transitional Authority. Zvino batsira kuti avo vanoronga nezvematongerwo enyika vawane mukana wekufamba vachikurukura neizvo zvavanofunga kuti zvinogona kubatsira Zimbabwe kuti iwane rusununguko, runyararo, kubatana nokuzvitonga kuzere.
Vamagwizi vati nhengo dzeZipra dzinoshushikanawo nenyaya yekuti nhoroondo yehondo yerusununguko yave kutaurwa yakarerekera kudivi rekuti bato reZANU-PF nemauto eZANLA ndivo vakarwa hondo yerusununguko. Vati wenyaya yeruremekedzo rwemagamba enyika inofanirwawo kugadziriswa, vachiti dzimwe nguva ruremekedzo urwu runopiwa kune vamwe vanhu vasingakodzeri ruchinyimwa kune vanokodzera. Vamagwizi vatiwo Bill of Veterans of the Liberation Struggle Bill rinofanirwa kuitwa mutemo nekukasika kuitira kuti vose vakarwa hondo kusanganisira vaizikanwa vachinzi vana Mujibha nana Chimbwido vawane chiremera chakaenzana. Munyori weZipra Veterans Trust vaMiklot Ncube vati sangano ravo rinoshushikanawo kuti pave nenguva richiedza kuti hurumende idzorere midziyo inosanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro emauto eZipra anoratidza zvakaitika panguva yehondo asi pasina chinobuda.
Zipra is an organization yanga yakaumbika zvakanaka, ine marecords emaoperations ese aitika. Every individual operation yaizikanwa yorekodwa. Sinyaya yedu tinoadvocata kuti dialoga nehurumende. Hatina imwe nzira yatingaita semaveterans. Izvozvi iye takura asi we demand kuti marecords iwayo ngaabude auye kuvaridzi, because it is our mandate kuti tizivise vanhu veZimbabwe kuti chii chakaitika.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pane zvaturwa neZipra izvi, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Asi munguva pfupi yapfuura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hapana zvakaipa zviri kuitika munyika zvinokodzera kuti hurumende yavo ibve pachigaro. Vakatiwo zvose zvakaipa zviri kunzi zviri kuitika manyepo ari kutaurwa nevavengi vavo vari munyika nekunze kwenyika avo vari kungoda kusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Botswana yatora danho rekupa zvombo kuvachengetedzi vemhuka dzemusango panguva iyo nyika iyi iri kurwisa kuurayiwa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo. Vanovhima mhuka dzesango zvisiri pamutemo gumi nevanomwe vafa munyika iyi vachirwisana nemauto emuBotswana. Madzimai akawanda emudunhu rinotaura chirungu muCameroon ari kuratidzira kusafarira kwavo zvitevera mhirizhonga yakakonzerwa munzvimbo iyi nevapanduki munguva pfupi yapfuura. Madzimai emuguta reBue anoti ari kugara akatyorerwa kodzero dzavo mukurwisana kwemakore mana kuri kuitwa nevari kuda kupatsanura dunhu rekuChamembe kwakadziva kumabvazuva kweCameroon. Bato rinopikisa muno muAmerica reDemocratic Party rakadoma nezuro vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yeutungamiri kwavaBarack Obama vaJoe Biden kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. VaBiden vachange vachikwikwidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vachange vakamirira bato remaRepublicans. VaBiden vakadoma svondo rapera amai Kamala Harris vanova mudzimai wechitema kuve mutevedzeri wavo musarudzo iyi. Musangano webato reDemocratic Party uyu uri kuitwa kuburikidza nedande mutande nekuda kwechirwere cheCovid-19 icho chakabata America zvakanyanya. Nengo dzeRepublican Party dzinoti vaJohn Kasich amai Susan Molinari amai Meg Whitman, pamwe nivaimbo wa gurukota rezo kuchikizana nedzimwe nyika wa Colin Powell, waka taura wopa msangano uyu vachitsigira wa Biden. Va Powell waka uza msangano uyu kuti vanotsigira wa Biden nekuti vachadzora utungamiri we America munyika dzepasi rino. Vamwe vakataura vachitsigira vaBiden mudzimai wamushakabvu Senator John McCain vaive nhengo yebato remaRepublicans. Mudzimai wavaBiden, amai Jill Biden, vakataurawo nezuro usiku vachishoropodza mabatirwo ehurumende navaTrump zvikuru panyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19 nekuvharwa kwezvikoro munyika nekuda kwedambudziko iri. Vakambova vatungamiri veAmerica vaJimmy Carter navaBill Clinton ndevamwe venhengo dzebato remaDemocrats dzakataurawo nezuro manheru. Uye vaObama vari kutarisirwa kutaurawo nhasi. Asi vachitaura vari kudunhu reArizona nezuro, vaTrump vakati vaBiden havana urongwa hwekuvhara miganhu yeAmerica izvo zvichaita kuti vanhu vakawanda vapinde munyika zvichizopa matambudziko ezvirwere nekuparwa kwemhosva. Svondo rinouya bato remaRepublicans riri kuitawo musangano waro wekudoma zviri pamutemo vaTrump kuti varimiririre musarudzo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC uye vari nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo nemafambisirwo ari kuitwa musangano uyu.
Kudoma kwa Joe Biden semumiriri webato remaDemocrats pasarudzo yemunambudzi vachitevedzwa namai Kamala Harris. Mucherechedzo kuti muno muAmerica mune kutongi wejekerere nokuti maDemocrats vakaita sarudzo yavo iya inonzi primary vachikwikwidzana vakawanda chaizvo pasina mbungamupopoto, pasina kurovana, pasina kumanikidzana, pasina kutukana kwakanyanya. Asi kwaiva nekurwisana kwepfungwa vachirodzana pfungwa kusvika vaJoe Biden vazobudirira, singati urwendo rurefu wakafambwa navaJoe Biden kuti vazosvika pavari nhasi nokuti vakatanga vari chitsama chaizvo vakakurira vamwe vavo vese vekumaDemocrats kusvika vazosarudzwa. Uye zvakare ivo vaJoe Biden hakusi kutanga kuda kuedza kuva nhengo inomirira kurwisana noumwe kuti vaite mutungamiriri wenyika, tingati katovake chitatu vachiedza kurana kuita president. Saka kwavari ibig achievement kugona zvikuru kwavakaita uku.
Asi munoona vaine mukana here pakuzenge vakukwikwidzana navaDonald Trump muna November?
Tingati vaita mukana wakanaka nokuti nguva ino inguva isina kumira zvakanaka kana takatarisana neutongi hwavaTrump nebato remaRepublicans, kunyanya nenyaya yatakatarisana nayo, nyaya yeutano, nyaya yeekonomi. Asi kunyanya nyaya inoenderana nechirwere cheCOVID-19 kuti bato remaRepublicans kuburikidza nomutungamiriri wavo vaDonald Trump vatadza kuunganidza hwandu hweAmerica kuti pave nokurwisana kune gwara kwechirwere ichi, zvinopava Joe Biden mukana mukuru kwazvo wekuti vave vanogona kunge vachizobudirira mumwedzi wambudzi pasarudzo yeupresidendi.
Tinoona kuti vaJoe Biden munhu agara kwenguva refu inodarika makore makumi mana vari mune zvematongerwo enyika nemuhurumende. Zvii zvitsva zvamungatarisira kuti vangauyisa?
Chitsva chikuru chatingati vaJoe Biden vaunza kubato remaDemocrats pamwe chete nemuAmerica kuri kuti vabudirira kuita mutungamiriri. Chikuru ndechekuti kekutanga kubato ravo remaDemocrats vaunza munhukadzi wechirudzi kana kuti watingati wechitema kuti ave mutsigiri wavo mukuda kutsvaga kuita vaite mutungamiriri, kuri kuti vabudirira kungava kwekutanga muno muAmerica kuti America ive nemuteedzeri wenyika wechikadzi uye zvakare anenge ari munhu wechirudzi kana kuti munhu wechitema. Chinhu chitsva ichocho chinonzi nevanotingati progressive policy yaitwa nemaDemocrats.
Mungatarisira here zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muAmerica kusanganisirawo vanobva kuZimbabwe kuti vangatevera vaBiden munambudzi?
Chinoona sekuti vana veZimbabwe kana kuti vamwe vanhu vanobvawo kune dzimwe nyika vakapotera kana kuti vakauya kuzogara muno nemareasons akasiyana vachatsigira bato remaDemocrats nekuti zviri kuitwa navaTrump zverusarura vokanganwa kuti ivo vabereki vavo pachavo vakatobvawo kune dzimwe nyika. Izvozvo zvinoshungurudza vanhu vakawanda uye zvinosandura mucherechedzo weAmerica wekuti America inyika yakaumbwa uye inoramba ichisimbiswa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana vachizouya muno kuti vawane chouviri nekutsvaga rifa riri muno.
Avo vanga vari Dr. Frank Nguni nengwe ZANU PF uye vachitaura vakazvimirira vari parunare muWashington DC muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Anomirira vadzidzi munyika anoti danho rehurumende rekuda kuvhura zvikoro kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo mukati mechirwere cheCOVID-19 harina kunaka sezvo richiisa upenyu hwevanhu panjodzi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa neZuru kuti zvikoro zvigadzirire kuvhura kuti kuitira vadzidzi vakwanise kunyora bvunzo mumwedzi wambudzi nazvita, munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vati vana havana kudzidza zvakakwana nekudaro hapana bvunzo dzavanganyore gore rino. VaMajongwe vati hurumende ingadai yakashevedzera musangano nevadzidzisi nevakuru vezvikoro kuti paonekwe kuti vanhu vangagadzirire sei kwete kuti hurumende ingotaura zvayafunga.
Chokwadi chokwadi ndechekuti hurumende iri kungobvocha kutaura, hapana nhaurirano, hapana kuinvolva varairidzi, hapana kuinvolva vakuru vezvikoro. Kabineti yakagara payo yega ichiita virtual sitting yongoti zvikoro mazama anonyorwa muna November. Nhaurirano haina kumbotaitwa, hapana kubuda kuti maexams anonyorwa sei, achanyorwa rini, vana havana kudzidza. Asi tinongoona minista vachingotaura patv sekunonzi ndivo vanoziva zvekueducation.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo havasi vana vose vakawana mukana wekudzidza pamadande mutande vakati bvunzo idzi ngadzinyorwe gore rinouya. VaMasaraure vati hurumende iri kuita zanondega sezvo vadzidzisi vasingagone kudzokera kunoshanda sezvo mari dzavari kutambira dziri shoma.
Zvina mari asi panguva ino varedza kuchaira $30 inove pasizve zvakanyanyisa paeveni tikatarisa pafood poverty line chaiyo. Saka hazvizokwanisike kuti varayiridzi vadzokere kuzvikoro kuti vanodzidzisa panonzi pavhurwe zvikoro muna September. Zvikoro zvichange zvangove zvegakava, zvichange zvangove zvebopoto pakati pevarayiridzi nehurumende.
VaMasaraure vati hurumende inofanirwa kuwedzera vadzidzisi kuitira kuti vadzidzi vasamanikidzane mavanodzidzira nekuda kwechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vakawanda munyika nepasi rose.
Taikomekedza kuti vahurumende itsvage vamwe varayiridzi kuwedzera pane vatii navo 136,000 tichitarisa nyaya yeteacher learner ratio inoita kuti malessons edu aitwe munenge mumarali, izvo zvinozokonzera kupararira kwakawanda kwecoronavirus.
Munyori weZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vati zvikoro hazvina kugadzirira kuvhurwa sezvo nyaya yezvipfeko zvekudzivirira chirwere cheCOVID-19 isiri kutaurwa nezvayo. Mumwe mubereki vaAta Changara vati vana havanganyore pasina zvavakadzidza sezvo vana vakawanda vasina zvikwanisiro zvekudzidza pamadande mutande.
Ko havasi vese vanokwanisa kuti vaaccess internet, havasi vese vanokwanisa kuenda paInternet, havasi vese vanokwanisa kuona mafoni kuti vashandise internet. Ko avo vasina mafoni, avo vasingakwanisi kuwana makombiyuta kuti vashandise internet vanoita sei? Izvinei saka ndichimuti kuti zvine fei kune mwana wese. Hatingati bvunzo dzinyorwe munhu wese, mumwe mwana wese asina kupinda muklasi kuti adzidze.
Amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau neZuro kuti hurumende yainge yabvumirana kuti zvikoro zvivhurwe kuitira kuti zvipe mukana kuvana vari mugrade 7, form 4 neform 6 kuti vanyore bvunzo muna mbudzi nazvita gore rino. Zvikoro zvakavharwa muna Kurume pakatanga chirwere cheCOVID-19 asi vadzidzi vakanyora bvunzo dzemuna Chikumi, the ordinary level neadvanced level, paine mutauro wekuti pakanga pasina zvikwanisiro zvakakwana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM zvutarisa zvirikuitwa nezvarwa zveZimbabwe zvirikunze kwenyika uye nyaya yekudomwa kwava Joe Biden kuti vamirire bato remaDemocrats musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rokurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemunhu wese muZimbabwe. Vamwe varwi vehondo yerusununguko vaive kudivi reZipra vanoti vari kushushika nawo nekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So who is it?